pari zvino mamembers edu avashati vadzokera. Hakuna mamembers edu association vanachiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vanachiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, supposed to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nana chiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvinhu ndezvekuti mamembers vedu mazhinji vari kuramba kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position yekuti as the executives atisati tamika decision whether kuti tinogona kuti toti takuudza hurumende kuti tiri kudzokera here kubasa within 48 hours. So tikuda kuona kuti tozvifambisa sei. So mangwana kana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyana siyana nemacentral hospital tine mameetings each and every central hospital and then vanachiremba vachisangana ikoko vanachiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimbo.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Zviripo zvati zvawirirana but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvese zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kunatfam but vana chiremba vari kuti mushonga iyo haisati yapo ndinoda kupa muenzaniso wekukadona muguta rinonzi Kadona mushonga iyo haisati yapo pane mamembers vedu atoendawo vakanotarisa kuona kuti mushonga yapo here haisati yapo muchegutu zvimwe chetezvo. So tiri kuti muzvipatara zvizhinji zvinoniswa zvasva zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here sekuziva kwedu kuti hurumende inogona kunge ichizochinjachinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera. So vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yapama chiremba here chiro chifree ese. So it's a point of saying kuti we are in agreement partly with ndizvataura but not necessarily with everything. Asi panyaya ihuru yekushungurudza inyaya yerimbira reshe nemari kana chiremba vasofara zvachozvisvaka pane hurumende.
Asi ka hurumende iri kuti muna kubvumbi ndo pairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi.
Ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on call allowance achange ari pa $10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti po mari yakadai 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 yotipa matimelines kuti isusi manegotiations edu anenge achifamba zvakadai. So pane kasort of mistrust between the government and the employer. Zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyotijekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three hatizivi kuti government someone inogona kuti yati na April yotiwedzera mari ne100 RTGS of all the things tawedzera neRTGS saka hatisina andit kukakuvimba nehurumende kuti vanachiremba vari kuti muna April mazvo kana vachiti vari kutiipa zvavaiva zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagria ipapo kuti muna April tichazonge tinge tiipasi kwete kuti tozosvika muna April tozosokekana kuti tapiwa kana kuti dhona kana zvakamira se. So ipapo ndopane kakusa kutrasta maagreement ehurumende mune kakuvanzika karimo mune zviri kungotaura nehurumende.
Saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzera kuita?
Pane vanhu vaiti vabva kuofisi of the president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika